manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akananga vatereri nguva dzava 7 Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 30, 2019 Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ma demonstrations edu atanga taka apply ichokwadi akarambwa nemapurisa.
Mapurisa anorambidza zvakare nhengo dzebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa kuratidzira mudunhu reMashonaland West. Mutungamiri wesangano revadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Joe, vakurudzira masangano evashandi muSADC kuti akumekedze hurumende dzemudunhu iri kuti dzitorere Zimbabwe matano akasimba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa arambidza nhengo dzebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa kuratidzira mudunhu reMashonaland West. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro wedunhu iri vaRalph Magunje vabvuma kuti varambidzwa kuratidzira munzvimbo dzinoti Chinoi, Mangura, Kariba, Karoi, Chegutu nekadoma.
Ma demonstrations edu atanga taka apply ichokwadi akarambwa nemapurisa.
Patabvunza vamagunje kuti sei vave kutevedzera zvataurwa nemapurisa asi ivo vakamboti vacharatidzira kunyange vakarambidzwa vamagunje vati vacharatidzira mudunhu iri munguva pfupi iri kutevera asi pari zvino vari kumbozeya nzira dzavachashandisa mukuratidzira kunyange vakarambidzwa nemapurisa
Demonstrations achauya ezvino zvitamboti aiwa tozvaita papaya pari zvinezvi tiri kumbosangana nemastructures edu chikurukura nyaya navo tichironga tichirodza mazano edu kuti kubva ezvinezvi kuenda mberi tingachiita sei saka mademonstrations ari kuuya asi ngotangoti chinja tangochinja programming yacho kuti toaita rini
Mapurisa aswera nhasi achimbeya mumaguta madiki anoti Karoi, Kariba, Kadoma nechinoi asi masoja anga ari pakamba yemapurisa muchinoi danho rinofungidzirwa nevazhinji kuti vanga vakamirira kupinda mumigwagwa dai MDC yaenderera mberi nekuratidzira kwayo. Mumwe mugari wemuchinoi vakavha mugwadi vati kuzadza mapurisa mumigwagwa kwaitwa nehurumende kunoratidza kutya kwehurumende kuti ingangopidigurwa.
Government is not sure of what is going to happen after them. So they are fighting by all means because they are afraid of revolution. Here ikangotendekwa even small cities. Kuna kunaita spark the revolution. Iyo kuna kusatomira kusvika president wapa. Saka it is being done for the safety of the president. Because they know kuti even ZANU-PF they don't want him. But they are afraid of him. Like what happened to the issue of Mugabe. It was started in the streets. Saka vanozati zvikangopinda mustreets zvikangotanga the president anongonangobviswa because parliament inobva yaita simba reimpeachment ndoya vari kuvhara they are afraid of the impeachment
vamagunje vati nhengo dzeMDC dzichaita misangano munzvimbo dzakawanda mangwana mudunhu kuzeya kuti votora danho ripi misangano iyi ichange ichikokerwa nenhengo dzebato iri dzepamusoro kana kuti standing committee Kuchanga kwemwedzi uno, vachamisa vakadaidzira kuti bato ravo raizoratidzira musi wanyamavhuvhu 16 asi mapurisa akarambidza kuratidzira uku ndokubva avhara guta reHarare. Asi pane dzimwe nhengo dzeMDC dzakakwanisa kuratidzira izvo zvakaita kuti dzirohwe nemapurisa aishandisa mboma pamwe neutsi hunokachidza. Mapurisa akaendera mberi achirambidza zvakare bato iri kuratidzira mumaguta anoti Bulawayo, Gweru, Masvingo nemutare. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti MDC inofanirwa kufunga zvakadzama paurongwa hwayo hwekuratidzira sezvo nguva dzose iri kutadza kubudirira mushure mekunge mapurisa apindira. Nyanzvi idzi dzinoti MDC ikatadza kunyatsobuda neurongwa hwakasimba, vanhu vakawanda vachapedzisira voitora sebato rinongotaura chete asi pasina zvarinoita. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Arthur Chigoriwa.
Mutungamiri wesangano revadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ, Dr. Takawafira Joe, vakurudzira masangano evashandi muBotswana pamwe neSADC kuti akomekedze nyika dzavo kuitira kuti dzigadzirise mamiriro akaita zvino munyaya dzezvehupfumi uye kuti dzitore matano akasimba pane zviri kuitika muZimbabwe. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wepagoro wesangano reBotswana Sectors of Educators Trade Unions busetu muBotswana nasi, vazhou vakurudzira kuti sangano iri nemamwe ari mudunhu reSADC akurudzire hurumende dzenyika dzavo kuti dzipindire mukugadzirisa gakava riri muZimbabwe.
Chandinofunga kuti tinofanira kuitika munyika medu vachidzorawo nemanyika dzemusouthern Africa ndechekuti mapato akaita seami nemaporisa anofanira kuziva kuti haasipo pakuseva epolitical party. Vanhu vanoita basa kana ari maporisa imaintenance of law and order, kana ari masoja kumaintena sovereignty yenyika.
Vazhou vaenderera mberi vachiti hurumende yave Emmerson Mnangagwa iri kushungurudza vashandi munyika nekuvasunga senzi rekuvatyityidzira kuti vasaramwe mabasa kana kuratidzira.
Vaona tadaro tati maticha ari incapacitated, saka patinosvika pakuvhura zvikoro hationi kuti zvikoro zvinovhura, zvikoro zvinovhura zvakavharwa. Hurumende yatanga kutageta maleaders eptuz sai tingoranza kuhurumende kuti mutumwa hana mbonje. Saka izvezvi vakatanga kusunga secretary general weptuz achinenerwa mhosva yanga asina.
Pakati pemwedzi uno sangano rePTUZ kuburikidza nemunyori mukuru varo vaRaymond Majongwe rakati zvichanetsa kuti zvikoro zvivhurwe mukotoro wechitatu sezvo varayiridzi vari kutadza kurarama nekuda kwemari shoma dzavari kutambiriswa muZimbabwe. Vazhou vati mashoko aMajongwa aya ayo avakataura masvondo maviri apfuura akaita kuti vasungwe nemapurisa asenzere kuchityidzira vashandi.
Kuchinja kuriko iyo yezano yakatorwa kubva kuna Smith. Kana isingachiti zvido zvavanhu ngaitorerwo masimba imwe inenge ichigona wedi yoita ushemadzoro mbiri matende inoputsika ende kukanya urangana matendera kurira huva maviri hapana munhu wana anokwanisa kungoziva zvese.
Vachitaurawo neStudio 7 pamuchato wemusangano uyu imwe nengo yePTUZ amai Nokutura Nhlabangane vati vanoshuvira kuti hukama huri pakati pehurumende yeBotswana nevashandi vayo uitekewo kuZimbabwe. Unyori mukuru webusetu vatobokanerari vodza Studio 7 kuti sangano ravo richaita zvose mukubatsirana nevashandi muZimbabwe kunyanya vadzidzisi.
We should be meeting to stage some demonstrations, conscientize Botswana and start to stage some demonstrations to indicate that the situation that is happening in Zimbabwe cannot be tolerated.
Vazhou avo vanova nengo yeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaudza vamwe vavo vemuBotswana kuti hurumende yemuZimbabwe iri kumwaya mapurisa mumaguta ose senzira yekuchichidzira vanhu kuti vasaratidzire. Vazhou vanga vakokwa semunyarikane paurongo hwebusetu muPalape. Ndakamirira Studio 7 muPalape, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Mushure mekunetsana kwemakore akawanda uye kukandirana makobvu nematete pakati pehurumende nebazi rezvevashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU nezvekuti sangano revashandi iri rive nemumiriri muboard reNational Social Security Authority kana kuti NASA, nyaya iyi yazogadziriswa. Vaimirira ZCTU muboard reNASA vari zvakare mutungamiri wesangano iri vaPeter Mutasa vakadzingwa muboard reNASA muna 2017 vachipomerwa mhosva yekusvibisa zita rekambani iyi. ZCTU yakaedza kuti vadzokere zvakare asi hurumende yakaramba yakatsika madziro. ZCTU inoti haisi kufara zvachose nematano ainofanira kutora kana ichisarudza mumiriri wayo anopinda mubhodhi iri. ZCTU inotiwo mamwe makurukota ehurumende anga achitora mukana wekushayikwa kwenhengo yavo mubhodhi kuita zveuori zvakaona vaimbova gurukota rezvevashandi muhurumende yava Robert Mugabe uye gurukota rezvekushanyirwa kwenyika muhurumende yava Emmerson Mnangagwa amai Prisca Mpfumira vachisungwa vachipomerwa mhosva yekuita zveuori. Mukuziya nezvenyaya yekumirirwa kweZCTU mubhodhi renasa tabata gurukota rezvevashandi Dr. Sekai Nzenza.
Takatozvigadzira tikatozvipedza. Nyaya iyi yakanonoka nekuti pakutangisa ndaida kuti vandipewo mazita matatu. Ndo vachitoti corporate governance. Kana vatipa mazita matatu, ese mazita iwayo ari matatu, anombva aenda kuvetting. Handisirini ndinoita vetting. Kune kwazvinoitwa. Saka ivo pakutanga, vakanga vasiri kundipa mazita matatu. Vaingondipa zita rimwe chete chete. Ndikagara navo pasi, tairikese. Ndikati ndokumbirawo, mungondipenyu mazita matatu chete. Pamatatu ipapo, ndootoendesa kuvetting. Zvinenge rahwina, ndoratichaisa panasa board. Saka zvakatora nguva. Vakazondipa havo mazita aya ari matatu.
Vakazokupa here mazita aya?
Vakandipa patoo nemwedzi miviri vandipa. Kuvetting ikoko kwakatitorewo nguva. Nekuti vetting ine basa. Saka vakazotipa zita kuvetting. Zavakati tisarudzai henyu imi minister kuti murikudawo mapamazita ipapa ripi. Saka patinozotarisawo mazita ndinenge ndakutarisa vanhu vandinawo muboard already ne maskills avanavo nokuti unenge uchida malawyer, maaccountants vanoziva zvehuman resources. Saka zita ravakazondipa riri regweta. Saka gweta iroro rakatotanga izvozvi tiri kutobva mumusangano panga pane gweta rekuZCTU ranga richitoriwo musangano webhodhi renasa. Saka tiri kufara zvikuru kuti ukama hwedu neZCTU watopa nechimwe chinhano chekuvaka ukama kuti nyika yedu ibudirire.
Gurukota rinoona nezvevashandi Dr. Sekai Nzenza vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa kuti tinzwe divi ravo.
Takapiwa tsamba mavhiki mairi apfuura vachitizivisa kuti vazosarudza Deputy Secretary General wedu anonzi Thomas Masvingwe. Saka ndovavako takanga taramba tichiita ruzha tichivasunda kuti tinofanira kunga tirimo nokuti tiri kuona kuti mari zhinji dziri kutanga huori uri kutanga kunasa. Unotangira kuministri ikoko kumaminista mumwe nemumwe auya pachigaro ichocho yaanotanga sezvaakaita ipapapa kuti vanoramba vanhu vanenge vasarudzwa neZCTU voti uyu atimude, uyu atimude, voti tipei mamwe mazita wozoti uyu tinomuda kana kuti uyu ndiwe atiri kuda. Saka tinoona kuti kutangira ipapo ndopetiri kurwisana navo. Saka nhengo yedu yataisa ikoko tiri kutoiudza zvekuti tiri kuda kuti pashandurwe mashandiro anoita nasa. Asi kushanduka kwakanyanyisa ndekwekuti minista havafani kuwana masimba avanawo akawandisa pamusoro penasa. Ndo zvinounza huori nokuti minista akaramba aine masimba ekuapoinda anouya mubhodhi vasingaapoindwi nemaorganizations anomirira vashandi nevanomirira vashandirwi. Minista kana aine simba rekuti uyu handimude ndo panotangira huori. Then zveminista vafanira kunga vane simba rekuinterfia kana kuzvipa simba ravasina pamutemo rekuinterfia nemadecisions eboard. Saka tiri kuona kuti mutemo wacho chaiwo chaiwo wenasa ndowetoda kubvisa kuti ushandurwe minista vabviswe simba ravanaro. Pasava nemapolitician wezvematongerwo enyika vane simba pamusoro pemari yevashandi.
Asi matimambo ita ere musangano na Dr. Nzinza kuti mutaurewo zvamuri kufunga ine zvamuri kutaura izvi kuti zvinoda kuti zvigadziriswe.
Dambudziko ratiri kuita nguva inei ndeyekuti hurumende haisi kurakidza kuti iri kuda hurupuro nevashandi. Takagumisira paya muna June kuita TNF yekutanga paya kubva pakanga paunzwa mutemo weTNF. Kubva ipapo zvatakawirirana hazvina kutedzerwa, hazvina kupuwa feedback yakakwana, uyezve kusvika izvozvi nekuoma kwakaita upenyu nekuomerwa kwakaita vashandi, hatisi kuona paine mwoyo kana chidokwairwa kubva kuhurumende chekuti vanoda kugara pasi nevashandi vachikurukura nyaya dzevashandi. Uyezve iyi nyaya yenasa hationi futi kuti pangaita chidokwairwa chekuti vataure nesu, nekuti vanotoziva kuti isusu zvatiri kuda ndezvekuti masimba aminista pamusoro pemari dzevashandi aderedzwe, nasa iitwe zvinhu zviri transparent, kana kuti iripote kune parliament.
Ko ivo vari pamudyandigere vari kupuwa mari pari zvino?
Hakuna chiriko zviri kusiririsa vanhu vari kutambudzika, vanhu vari kumanikidzika. Nhasi ndandiri mumabhengi ndichiona harahwa dzedu nechemberi dzakwegura kwazvo dzichiuya kunotora mari, dzosvika kubhanga kuya kuya kwakaitwa 80 bond inowa yatova pasi pekuaraund 7 US dollars mwedzi wese.
Mutungamiri wezctu vaPeter Mutasa vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vehurumende muUganda vanoti mumwe mwana wemuCongo ane makore mapfumbamwe uyo anga aine chirwere cheEbola ashaya panguva iyo World Health Organization kana WHO iri kuti chirwere cheEbola ichi chabata vanhu vanosvika zviuru zvitatu. Vanhu vemuAlgeria varatidzira nhasi muzuva rechimakumi maviri nemasere vanhu vachiratidzira muguta guru renyika iyi reAlgiers vachiti vanoda kuti zvematongerwo enyika zvivandudzwe. Kuratidzira munyika yose kwave nemwedzi minomwe vanhu vachiratidzira kuti havasi kuzodzokera kumashure. Sangano reZimbabwe Human Rights Commission rinoti nyaya yegukura hundi iri kukonzeresa matambudziko akawanda munyaya dzekuti vanhu vawane magwaro ekuberekwa kwavo mudunhu reMatabeleland South. Vachitaura nhasi pamusangano waitirwa kuGwanda, sachigaro veZimbabwe Human Rights Commission vaElasto Mugwadi vati izvi zvakabuda mumisangano yemazuva matatu yavanga vachiita nevanhu vachizeya nyaya yekuwana magwaro. VaMugwadi vati nyaya iyi inofanira kugadziriswa nechimbi chimbi kuitira kuti vanhu vematunhu eMatabeleland vakwanise kuwanirwa magwaro. Sangano reCatholic Commission for Justice and Peace rakaita ongororo yegukura hundi rikabuda neumbo wekuti vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vakaurayiwa munguva iyi. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muSouth Africa, umo vatyairi vekunze kwenyika iyi vari kushungurudzwa nevatyairi vemuSouth Africa vari musangano reAll Truck Drivers Foundation. Sangano iri rinoti riri kutyisidzira makambani emuSouth Africa kuti asape basa vatyairi vekune dzimwe nyika sezvo zvizvarwa zvemuSouth Africa zvichinzi zvinosara zvisina mabasa. Zvinonziwo Pane urongwa weku shungurudzwa kwe vachikairi vose vasiri muSouth Africa nemusi wemuvhuro kana kuti musi wagunyana 2019. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa kana akagadzirira kuti paseve nemhirizhonga inoitika nemusi wemuvhuro uyo. Asi tabata varoni Mabororo vanova umwe muchikairi wekuZimbabwe vari munyika iyi.
Zvino hazvina kumira mushe mugoma. Right now ma drivers ose ndine vamwe vari vakatoburuka marori vari kutotya kuti vakutotyira upenyu hwavo kuti mafamilies avo achazorarama sei. Nekuti varume ava veATDF ava organization inoitwa ATDF vari kuterrorize vanhu. I think mukanyatsotarisa mudictionary chaimo wedi rekuti terrorist ndo zvarinoreva. Nekuti vanhu vanenge vakurarama vachitya vasingazive kuti vanozopindana nezvipi, nekuti vanhu vemuno muSouth Africa vanouraya. And vanhu vavari kuda kurwisana navo ka vanhu vari very peaceful. Isusu hatina kudzidziswa kuti munhu anourayiwa seuku. Takadzidziswa kuchengetedza upenyu hwevanhu. And kana tiri vatyairi tiri parodhi tinotochengetedza upenyu hwevanhu, nekuti zvinhu zvatinotodhraivha zvinhu zvinotouraya.
Dambudziko riri kuya papi chaizvo? Chii chiri kuita kuti zvinhu zvibva zvanyanya kuita manyamamire nerongo kudai?
Dambudziko riri kuuya mushure mekunge hurumende yeSouth Africa isiri kutombotora kana any action yatendera ATDF kuti inge ichiita zvainokwanisa kunge ichiita, kuburutsa vanhu marori vane mapepa nekuburikidza nekusvika zvakare kumacompanies, kuvaridzi vemacompanies vachiisa mitemo yavo yavanoda. Of which vanhu vari mumarori umu havana kungoemployiwa, just to be employed. Just recently apa last year but one we taive tichipinda mumaqueue ekuti tinoita resubmit vatirenyuire mapemits edu handiti. Asi pari zvino izvi mapemits anoexpire 2021. Kana hurumende ichiratidza kuti iri behind this, inofanirwa kuti inge ichiita zve ichiregera vanhu vaserenze kusvika 2021, end of 2021 yavakapa vanhu mapemits. Right now taakuitwa kunge tisiri vanhu vari kushanda zviri pamutemo, of which takapiwa mukana iwoyu nehurumende.
Tiri kunzwa kuti svondo rinouya vanga vachiti ivo kunogona kunge kusina kugadzikana. Saka imi sevatyairi vemarori muri kuita sei kuzvidzivirira?
Tanga tiri kumboda kuti tibatane tikwanise kuti tinge tichi ratidzirawo, nekuti mwana asingachemera anofira mubereko. Saka tanga tiri kuda kuti tibatane semasadak drivers anoburikidzira kuti madrivers emuZambia, madrivers emuBotswana, madrivers emuZimbabwe nevose vamwe vakatenderedza nyika yeSouth Africa kuti tikwanise kunge tichivhara maborders, toregera kuti maSouth African rage numbers aya orega kupinda munyika. Kana uri paborder kwakutomira paborder ipapo kuratidzira kuti tivhare maborders aya, nekuti hurumende irikuratidza kuti haisi kuzviziva. Pari kutaurwa pose pari kuratidza kuti vari kuramba kuti hakuna zvinhu zvakadaro zviri kuitika, of which tiri kuruza upenyu hwevanhu vatinoshanda navo.
Mumwe mutyairi wemarori muSouth Africa varoni Mabororo vachitaura vari parunare muJohannesburg, South Africa. Makare muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa pamusoro pezviri kuitika muSouth Africa, umo vatyairi vemarori vasiri zvizvarwa zvenyika yeZimbabwe vari kuti vari kushungurudzwa uye vari kutyira upenyu hwavo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vari kuJapan pari zvino vari kutarisirwa kubatana nevamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica nevamwe venyika dzekunze kuita musangano weWorld Economic Forum on Africa kuCape Town, South Africa. Musangano uyu uri kutanga nemusi wechitatu svondo rinouya uchipera nemusi wechishanu kuCape Town International Convention Center. Mumashoko kuvatori venhau, mutauriri wemutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa, muzvare Kusela Diko, vati mutungamiri wenyika iyi vachatungamirira chikwata chemakurukota avo. Musangano uyu uri kuitwa pasi pedingindira rakanangana nekukurudzira kudyidzana munyaya dzezvekutengeserana kuburikidza neumhizha wechizvino-zvino. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Jaramba kuti tinzwe kuti vamunangagwa vari kuenda here kumusangano uyu. Asi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaKalisto Jokonya kuti tinzwe kuti Zimbabwe pane chouviri here chaingakwanise kuwana pamusangano uyu.
World Economic Forum inzvimbo inoenda kuti vanhu vasangane vanoda kuona kuti vangawana here mukana wekuti vagowana nzvimbo yekuinvesta. Saka vaya vanenge vaine nzvimbo dzavo dzokuinvestira kana zvinhu zvavanazvo zvinoita kuti mamwe vainvestors auye, ndoko vanoenda kumusangano ivono vachiongorora vachikuti mukana iwoyo unogona kubuda sei. Saka fana Zimbabwe senyika yatinoti yava open for business muchirungu, kureva kuti yavhura mukana wokuti mabhizinisi atangwe muZimbabwe, inzvimbo yakanaka kuti vaende. Asi kungoenda hakudi kungoendwa usina chinangwa. Zvoda kuti paunenge waita pakadaro, enda, chinangwa chako ndechei chaunonangana nacho.
Zvii chaizvo zvamungati zvirira kuitwa pavaJokonya?
Saka ine njiti kuti taenda senyika ngatiende tinotenge tichishambadza zvinhu zvatiinazvo muZimbabwe zvinogona kuti dzimwe nyika dziite dziwane zvokuita. Ine chikuru chandongova kuti taita senyika ndechekuti icho ngatitengese Zimbabwe kuti ive noita kuti vanhu vazhinji vaifarire kuda kuzoinvesta muno, tirege kuda kukombeana vava vakatobudirira kazi. Saka totofanwa kutowana nzira dzokuti data vanhu vawana mukana wokupinda muZimbabwe nawo, kana kudzikisa mutaxi yedu kuti vanhu vagoatractica kuti vapinde vovakavo zviri muno, kana kuti ngatimeke Zimbabwe ive nyika inoita kuti vanhu vawane vachizoinvesta mari yavo muno vasina kana zvinovanetsa. Ndo zvinodiwa kuti Zimbabwe iite pokutanga yogadzirisa. Kana maona kuti zvanakawo ndo pamunozoita muchifamba muchisunga. Zvimwe zvava vaita zvanaka vakabvisa ma51% aya anga achinetsa indigenization, anga akanganisa investment, izvo zvinokodzera. But asi tofa waita more parisati tapedzera kusunungura senyika.
Asi nyaya dzakaita sedzekusagadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika, totarisawo nyaya dzekushayika kwemagetsi nemvura, adzikanganisewo here Zimbabwe idzodzo?
Ndo zvikuru zviri kutokanganisa izvozvo, nokuti makambani ari muno anokanganiswa production yayo nokushayikwa kwemvura, kushayikwa kwemagetsi, kushayikwa kwemari yokunze kuti titenge zvinhu zvokugadzirisa mumaindastry. Zvinhu zvakakosha izvozvo. Izvozvo ndo zvinhu zviviri, ngatiti magetsi, mvura nemafuta. Zvinhu izvozvo zvitatu izvozvo zvakakosha kuti zvigadzirwe nokurumidza, tirege kujairira nhamo. Asi ngatiite zvinhu izvo, iyozvo zvikati ndo zvinhu zvikuru zvinobva kutoti president vedu nemaminista avo vange vanoti zvigadzirisa izvozvo nokurumidza. Nokuti vanhu hakuna unoda kuti apinde munyika osvika osangana nematambudziko anenge aida kuti ainvest, angada kuwana zvinhu zvakadaro zvakanaka. Saka izvozvo zvinogona kutinetsa, asi kuda kuzvigadziriswa. Hazvinetsi kugadzirisa kuona kwangu.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaKalisto Jokonya vachitaura pari parunare muHarare. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Mapurisa anorambidza zvakare nhengo dzebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa kuratidzira mudunhu reMashonaland West. Mutungamiri wesangano revadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Joe, vakurudzira masangano evashandi muSADAG kuti akomekedze hurumende dzemudunhu iri kuti dzitorere Zimbabwe matano akasimba panyaya dzavari kuipomera dzekutyora kodzero dzevanhu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuenigai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Sokuisika tisendaba kuVO.